Komishini yenyu ichacherechedza zuva iri sei?
Komishini yedu yemuZimbabwe iri kucherechedza zuva iri nekugamusirawo dingindira iro riri rezvekupedzesa kwehuhwori rekunyeurira anonzi mawhistleblowers varidzi vepito vachiridzira huhwori kuti huhwori ringaopera. Asi izvi isusu tine dingindira redu ratinaro zvakare remuZimbabwe ratiri kucherechedza rekuti kana huhwori hunobereka humwe huhwori. Saka tiri kushandisa madingindira ese ari maviri tichikumikidza vashandi vane zvinzvimbo muhurumende, mumabhizinesi, paimasangano mese machechezvese nezvi zvava zvakazvimirira pachezvadzo kuti vedue ngatiitei yatitidzei ngatizvidzei pito yekunyeurira vaferefeti kuti panopaita huhwori. Pito isi tinogona kuiridza ichidaidzira chaizvo, asi tinogona kuiridza zvinyoronyoro zvekuzovedzera munzeve chaizvo kana tisingadi kuti tisikanwe. Uyezve nedingiriza rechipiriro rekuti rinodyidzana nerekutanga nekuti riri kutaura kuti huhwori hunoramba huchingobereka humwe huhwori, saka tikasarudza pito idzodzidzi zvinoramba zvichingotibika zvichitidya. Saka tiri kuzivisa, tiri kushandisa mikana yakawanda kuti tisambadze cherechedzo iyi kuti vanhu vanyatsofungewo zvakadzama vange vachipinda munyaya yekupedza huhwori, tichikurukura nezvematanho ari kutorwawo neanti-corruption commission kuti Zimbabwe izenge iri nyika inenge isisina huhwori. Tingatita mugore ra2013 zvichisvika isisina huhwori, ine vanhu vanorambisisa huhwori wopachezvavo vese. Tinocherechedza tichiti zuvera harisi rozuva rega, nekuti huhwori hauperi mangwana, hauperi nhasi, hauperi nezuva irori richete, asi izuva rekuzvitsidza nekuzvipira pakare kuti tirambe tichitora matanho zuva nezuva egore rese kuti tipedze huhwori munyika yeZimbabwe. Huhwori hwatiri kusunga nyika yedu neupfumi hwayo nebudiriro ndiradzakondo.
Munoti kuvanhu vanoti Zimbabwe Anti-Corruption Commission inoferefeta nyaya dzehuhwori ichikonzera kusungwa kwevanhu, asi hakuna kwazvinoenda, havapedzisiri vaenda mumajeri, munoti kuna vanhu vari kutaura izvi
vanenge vasina kunzwawo nekuziva nezve vanhu vari mumajeri nhasi pari zvino vakatoenda nenyaya yehuhwori? Vanhu ndoona vanhu veruzhinji vanofunga kuti kana munhu akapinda mudare redzimhosva nhasi anzi asungwa ane nyaya yehuhwori. Mapepa nhau akasataura kuti azoti nyaya yake yasambasamba yapakati chazodi anotofunga kuti zvapera, asi zvinenge zvichitongoenderera mberi mumanhingikeri munonzi chimumatare chinyararire. Saka hatisi chokwadi kuti hadzinongopera iwoyo nekuti isusu hatisi tinotonga nyaya zinotongwa nemajaji nemamagistrates kuti justice service commission kuva nemawandiro akaita basa rematare nevekunational prosecuting authority vanoti vanochuchisa nyaya dzedu idzi vanenge vainewo dzakawanda vachidaro saka zvinotigona kuti tore nguva mwedzi nyaya dzichingofamba.